utano rakabuda kuleba kotiro rekutima chiremba adzokere kubatwa nemazama mairi antera hatina kufara naro ende tine urombo kuti kunyange azozvizvo zvakataurwa hapana chachinja pamamiriro eurongwa huripo izvozvi nekuti machiremba chaarikutaura ndechekuti haana mari dzekuendesa kubasa havana chikafu chekudya havana chekugara kuti vakwanise kunge vari kuenda kubasa saka nekungoti kwabva danho rabva kulabour court richiti vanachiremba vaende kubasa hazvikwanise kuti vanachiremba vadzokere kubasa nekuti izvozvi chega chinogona kuti vanachiremba vaende kubasa kunge vapiwa mari dzekushandisa dzekumakombi dzechikafu nedzerendi ndo zvega zvinokwanisa kuti itoti vanachiremba vaende kubasa.
Chiremba zvakada hamuzoonekwe here sevanhu vari kuzvidza mitongo yematare?
Hatisi kuzvidza mitongo yedare ende titori munzira izvozvi kuti tisimudzire nyaya yedu kudare rehigh court nekuti danho rabva kulabour court hatina kufara navo asi takaonawo futi vakati tinokwanisa kunge tichitaudzana neemployer wedu anoenzi yegovernment kuti tinge tichiwirirana kunze kwecourt iyo nzira takaigamuchira kuti tichange tichitaurirana kuti tione kuti pane petingakwanisa kuwirirana here kuti tidzokere kubasa nekuti isu semachiremba tirikutodawo kudzokera kubasa hatifare kunge tisiri pabasa.
Mati matora here matanho dr zvakada kuti munge muchitanga kutaura nemushandirwa inova hurumende?
Ehe, sechishanu takasangana nevanonzi acting permanent secretary yekuministry of health and child care nehealth services board vanova ndivo employer vedu tikambokurukura maawazi anokwana kuita matatu chaiwo iyo achitaurawo kuti zvetirikuda hurumende haikwanisi kuzvibhadhara tichitaurawo kuti kuti tinge tichikwanisa kudzokera kubasa tinodawo zvakadai zvakadai vakamboramba vakatsika madziro achitaura kuti hazvigoneke isu tichitiwo kuti tidzokere kubasa tisina chatinacho hazvigoneke nekuti hatichakwanisi chido tinacho asi takadzikiswa mbitsana pane yatanga takatarisira tikati tinotarisira kuti hurumende ikasvika apa inenge yaratidza dokwa dokwa chekuti zveshuwa iri kuda kuti vashandi vayo vadzoke.